Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamirioni, asi mapraizi anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamirioni iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapa kuti nyaya yekuti vakawanda vave mamilionea emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzimosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kumatare kuti tichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna Sam Nyoma kana kuti voendeswa kumatare. America yaburitsa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapa kuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri, dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1,000. Pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1,800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mirror kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadandemutande kana kuti inoshandiswa padandemutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefodya ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Dambudziko rine vanhu izvozvi ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii, nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uku kumaketi uku kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvataura izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransaction ari munyika aya maUS dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi, kunonzi kurasika kwepamhanda yepamusoro. Hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins yavakaunza ichiti achadzikisa mutengo, achadzikamisa rate, ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency. Nekuti omina yacho ndo imwe chete, asi vakuunza currency number 3 inonzi digital currency. Inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimani mani yadaunotenga chingwa unoshandisa sei? Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekuperekwa. Havishandi, that's in short.
Asika vari kuti imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatarisa nyaya dzedigital currency dzakuya kunyaya dzemabeauty coin and all those things which we are still grappling with. Chii imhuka iyi? Imhuka iyi una ise chichikutambudzika nazvo tosa mhuri yeZimbabwe kwete inini, asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here. Nekuti when ukaita police unongera kuti vanhu vakomuke kuya ku direction yavo kuti vaende vechibehave nenzira dzavo kuti vaite sekuti ukaisa gold kuti musatenga mare ma US kana mapuwa masimdola chitengai goride vanhu vafanira kukomuka kutenga goride varega kutenga ma US saka izvozvo hazvina kushanda pa gold coin saka zvinoshanda sei pa digital currency chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndounoonesa vanhu mucommunity yezimbabwe ende haifi yakashanda inoshanda kumarket inonge iri ine financial depth nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magetsi kusina internet kusina zvese izvozvo how do we use that
ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yangaanga yakadhairectwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans aipawa mari yakawandisa ministry of finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipaa homwe kumaministri yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukana saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutema unotenga foreign currency retiotizaere chamuramba munhu saka kwandiri havisi kundishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi mapraise anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo
nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kumaAvenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matanho achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aJorgina vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuro yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zvisiri pamutemo nderi mapurisa ekanzuru yavo, asi vakaona kuti panogona kuita mhirizhonga vanodaidza mapurisa ezeta rapi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa no stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa, uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare. Haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yebhindura highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu Saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha. Saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambosuma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera, akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kliyai. Saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda. Kune marank, madesignated ranks ari kuanotakurira mabhazi ane nzvimbo dzakafanira, kune migwagwa, kune matoilets, kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa, aiwa, kabasa renyu imi semapurisa ndere kuinforce mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matano api?
Vakasaita izvi, takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kuti tichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusoro-soro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFrederick Shava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofungidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana, poita kuwirirana kuti hondo iyoyo imire. Nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa henhu yedu, zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka, mamiriro ehondo. Ende hondo haina kunaka, hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nokuda kwekurwisana kuripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasaurayiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichiitika kuRwanda zviya?
America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro, inotarisirwawo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvozvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya yatingati global village. Asi pane vamwewo vanotiwo nyika ngadzigadzirise matambudziko adzo mukati nemidhani yacho kureva kuti nyika ingava iyo yechidhani inofanira kugadziriswa zvinhu zvayo asvika mukatarira kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hondo sezvaitika kuchidhani zvoreva kuti imo muchidhani vakundikana kuwirirana saka zvodavo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyamamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Mukatarira vazimiro matambudziko akadai awa hongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinoyai kuona kuzvigadzirisa asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro panapo pameza asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS kuECOWAS kunenge kuri nani pane nyaya dzavakambopindira vakatopisa dzimwe hurumende dzanga dzapinda kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harivo neRussia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwana.
Zita rangu ndonzi Mike Temwanje. I played for Cape United, former Cape United player, and then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years. Then after, I played in Thailand for 2 or 3 years.
Na akademi yangu ndonzi Jimmy. Iri associated na Sir Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents and my talents. Tabereki wane talents. Can you think where would you know what TV? For me, two years ago, it's about maybe not June, you can have South. Funny, I got me at Sunday for Saturday for myself, Coco. It's a given one of the organizers in Jack. I have now all age groups, very free. One would start around my details in Saranian Fields.
Kuri kutarisa mazera api chaizvo apa?
Tiri kutangira pa under 13. kusvika under 21 ndovana vatakatarisira inavo.
Tichitarisa nyaya yemitambo yamunenge muchitamba, pane ligi iripo here yamuri kutamba muri nevadika?
So far hatisati tajoina ligi, but pane ligi yataida kujoina pane maakademi. So far tiri about 6-7 maakademi, ya Dickton Choto neya FM Mazarura neya Costa namo ine isime yangu. Saka tichiri kuorganiza kuti tijoine tiite ligi yedu tei yakadaro, tikwanise kuti tikwanise kuti vadika vakwanisewo kusvikawo patakasvika. Bhikozi vakomana vatataurawo vakomana vakambotamba kuEurope, saka vanoziva zvinoda kuti zvidhevhelope maakademi. Saka ndosaka takada kujoina ligi iyoyo, ndoyatiri kuda kufoma.
Ko vana Capes nana Dynamos havana here? Kudhara akati aimboona kuchitambwa bhora vari maCurtain Raisers vechidiki, ava zviri kufamba sei?
Nyaya iyoyo inotodzinyese, because tikuto ndakatoshandikawo nejunior police yakatobva yatova. Zvinhu zvataitombotaurawo nevamwe vakuru vevamutambo vemafomer players kuti zvanga zvakanaka kuti isusu vaimboona izvine zvakufuma maakademi eda dai kuri kuzvataurirana
nevakuru ava towirirana, tokwanisa kuti isusu semafomer players seCapes United tokwanisa kutsvaga maplayers tienda kumarural area tichivapa maplayers mukuona kuti timu ienderere mberi. But takangoona kuti sevanhu vacho vasina ushungu nezvinhu zvacho, saka takabva tangosiyawo kuti vatatangungusa se kuzviitira zvinhu zvedu tei.
Saka pane vamuri kurayiridza iko zvino izvi, pane vamwe vamukadome nemazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka?
Ndingataura hangu handingakwanisa kutaura, because vanhu vacho munoziva kuti vafana vasati vatamba bhora ka, saka ukataura manje kuti muningi anokwanisa kunodaizvinovakanganisa mubatambiro manje, anobva afunga kuti ava kutamba sereki. Asi mutimu mangu inini ndine about 5 or 6 players vandi kutarisa kuti semangwana vachavetingwawo munewspaper vachatamba uku ndo kusiza takaita.
Zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika?
Mari chaizvaio senge vechidika ndikakuudzai kuti sife tiripo hapambona zvinhu zvakawanda pane vadiki. Chavanotoda ka equipment mabibs ekuchenesa nemakoni anditika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu mungovatengera mazoi nechingwa, because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari, havagoda mari yakawanda. Sai ndirinoshamisira kuti matimu akaita sana Capes nana Dynamos vando kujunior police yakaparara sei, because hapana chimwe chinhu chandoti chinotodhuraka itransport kuva nebhazi rekungovatakura kana kombi ndochinotodhura, but zvimwe izvi hatisii kuti pane chinonetsa.
Saka vanenge vachida kujoina akademi yenyu vanoita sei chaizvo, vangakubatei sei?
Vanoda kujoina akademi yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369. Pa13 years, pakataura pa13 years, naitaura vanoda kuenda kusouth choice south yes. Asi kutraining below 10 years tichotanga ipapo tichienda mberi.
Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa itanaka. Nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Kwaziwai vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine umwe mutereri vazvishezha kusouth africa uko vanoda kuwedzera pamashoko akataurwa zvondo rapera namufundisi David Simango pamusoro pevarume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi. Taurai henyu maonero enyu vazvishezha.
Zvakanaka ivaHwande, nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango yandekuti nyaya azvina kukodzera kuti munhu varume vachatenda varume. Ndizvo zvinotaura shoko raMwari Bhaibheri. Ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodoma neGomora zviparadzwe. Saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinyanyoitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera. Nokuti mukatarisa nhasi, kana pakaita murume oda kuchata nemurume, machechi aripo chaizvo. Unotopiwa vamwe vafundisi vanouya vachiita vachikuchatisai varume nevarume, vakadzi nevakadzi. Saka tiri kuona kuti machechi chaiwo chaiwo nawo atorasika, akutedzera nyaya yemarights. Nekuti marights evanhu kave vari kutaura izvi zvekuti aiwa ngatichatiitire varume. Saka ipapapo ndo panotangira kushata. Saka nhau yemaequal rights iyi, marights akanaka, pane akanaka pane asingadiwi. Mukatarisa vanomirira varume vanoda kuchata nevarume vaya vanenge vachiti aiwa marights edu. Saka marights akashatira pazvinhu izvi zvekuti akapesana nezvinodiwa naMwari ashata. Tinoziva mazuva ano kune maequal rights kuti varume vakaenzana nevakadzi, ndizvo vanenge vachitaura. Asi Bhaibheri ichitaura Mwari achisika akati no, murume ndiye baba, mudzimai ari pasi pemurume. Asi nenyaya yemarights iyi tarisai muone kuti vanhu vakuenzana. Saka ndo pashatira zvinhu vawande.
Pane chakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu? Tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda, kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi? Zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero?
Hapana chakaipa kutedzera kodzero dzevanhu. Nokuti kana muBhaibheri mukatarisa, Mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu utsinya vakaita sevakadzi kana nherera. Asi zvinofamba sokudai, kodzero dzatinotedzera isusu tinofanira kuteerera Mwari kunda vanhu. Ndo zvinotaura Bhaibheri, kuteerera Mwari kukunda vanhu. Saka kana kodzero dzevanhu dzakuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa naMwari, dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera. Asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko raMwari Bhaibheri. Dzikati kudzai chirikadzi, vanhu kana vanhu kodzero vakati ngazviitwe sekudaro, nesu tinofanira kudaro. Asi tikaona zvino kana Bhaibheri ichiti kudza mubereki wako, asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa, ipapo panenge pashata.
Saka zvokuona kwenyu, nyaya iyi yobatwa sei? Vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke kana kuti vangabatsirwa nezvira ipi? Maonero enyu ndaapi panyaya iyi? Toita sei?
Pana 1 Vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwaMwari. Saka mubvunzo kuti saka zvoitwa sei, toita sei, hatingadzinge vanhu vakadaro? Asi 1 Vakorinde 6 verse 11 yobva yati vamwe vanhu vanzi vamwe nyitu zvamakanga makaitawo pakati pedu pavakristu apa, asi vakaitwa vatsveni neshoko raKristu. Saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yaMwari. Ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsveni vagofanana nevamwe vanhu vakakwanisa kugara mumanhaka yeumambo hwaMwari. Wedzerawo zvakare ndichiti shoko raMwari rinobva rati zvakare pana Vakorose 3 verse 7. Ndisekuti kutangira pavhesi 1 pasi, asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo, vamwe vainyu maimboitawo saizvozvo. Asi makazo pavakachigamuchira Kristu vakachinja maitiro, vakatanga zvino kuchitedza mitemo yaMwari. Saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yaMwari vofamba vachitedzera iyoyo.
Saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii?
Ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge, asi ngativadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki. Tikadaro naivo vachasvika pakuonawo chokwadi chinodiwa naMwari wedu. Zvimwe navo mangwana vachatendawo.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru mashoko abva kumuteereri wedu vazvishezha vari kuSouth Africa. Kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Dynamos yarohwaiyo 3-2 neBulawayo Chiefs. Chicken Inn 0 Capes United 0 Shisham 1 Simba Bora 1. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.